Musi wa 4 July izuva rakakosha zvikuru munyika yeAmerica nekuti rinoratidza kusununguka kwenyika kubva kuutongi hweBritain. So pazuva iri muna 1776 vatungamiri venyika dzeAmerica vakasaina inonzi Declaration of Independence vachitaura zviri pamutemo chishuo chavo chekuumba nyika yakazvimiririra yega isina utongi hweBritain.
Kuzvizvarwa zvekune dzimwewo nyika sesuwo vamwe vanobvawo kuZimbabwe rinorevawo zvipi kuzvizvarwa zvekunze zuva iri?
Rakafanana nekupemberera kunoitwa maindependence all over the world sezvatinoita kuZimbabwe zuva rekuzviwana kuzvitonga kuzere musi wa18 April kurangarira kupera kweutongi hweBritain neRhodesia nekutanga kuzvitonga kuzere muna 1980. Saka sekurangarira kwatakaita susu sezvizvarwa zveZimbabwe kuzvirwira nyika yedu ikawana kuzvitonga, vanhu vemuAmerica vanorangarirawo nekupemberera misimboti yerusununguko yedemokrasi pazuva ravo reindependence musi wa4th of July.
Nditarisewo kuti panenge pachinzi nyika yakasununguka yakawana kuzvitonga kuzere, ndezvipi zvinenge zvichinyanyotariswa zvinotaridza kuti aiwa iyi yakasununguka iyi?
Kazhinji kana nyika ichinzi yakasununguka inenge ichikwanisa kuzvimiririra ichishandisa kuzvitonga kuzere pamusoro pehurumende yayo, pamusoro peupfumi hwayo, pamusoro pemiganhu yayo pasina masimba ekunze. Nyika iri independent ine urongwa hweutemo hwayo, inocherechedza kodzero dzevanhu vayo uye inyika inogona kumisa ukama nekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose.
Saka zvinowanzoitwa imo muzuva iri kuricherechedza ndezvipi?
Kazhinji vanhu vemuAmerica vanopemberera July 4th nemafireworks. Pane inonzi 4th of July parade yatinoona chero pamatelevhizheni, vakawanda vanoenda kumaconcert. 4th of July kazhinji hama neshamwari dzinoungana kuti vaite mapikiniki nemagochigochi. Vakawandawo futi vanoonekwa vachipemberera nekuratidza mureza weAmerica pazvipfeko zvavanenge vakapfeka uye motikari dzavo.